ndinoona kutiza kwava Asadi muSiria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia, chinhu chakanaka ichavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus. Zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvourayisa vanhu vakawanda. Saka idanho rakanaka tingatisu raitwawo neRussia kutambira vaAsadhi kuti zvamusati muchadiwa navanhu. Saka zvinhu zvandioti zvakanaka izvo kudzivirira kuurayiwa nokukuvara kwavanhu vachirambira pachinzvimbo.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipomera hurumende yavaAsad mhosva yekuponda zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveSiria zvisina mhaka. Munoti nemashoko iwayo?
Ichokwadi ichocho kuti vaAsad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSiria imomomo, zvinhu zvisingasapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo woutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemuSiria vanga vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here zvichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAsadhi?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomuSiria vakwanise vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana siyana, asika hatifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSiria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSiria, chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvokuti nyika yakaita seSiria ikatadza kugadzikana, pakazoita problemu yetrade problemu yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.